Veru zhinji vataura nestudio 7 vati havasi kufara nerwendo rwavamugabe urwu vachiti zvinorwadza kuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda achiita nzendo dzisina chadzinobatsira nacho nyika. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndivafrancis machimbidzofa vanogara mumusha weHatfield muno muHarare avo vati rwendo rwavamugabe urwu runovarwadza nekuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva pamwe nekuva pamihoro yakakodzera.
Rwendo rwamugabe rwokuenda kumusangano wezvemakungwa zvakafanana nomubereki asina mwana oenda kufisting yechikoro kwenene kusina mwana wake unofunda ikoko nokuti maitiro yake anotoshamisa nyika yakaomerwa kudai. Vashandi vehurumende vasingatambiri iye achipedza ke mari achingokwira ndege zvisina nomusoro wese.
Zvataurwa navamachimbidzofa izvi zvatsinirwa namuzvare Rutendo Chademana avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa iri pakati pedhorobha reHarare. Muzvare Chademana vati rwendo rwavamugabe urwu rwakafanana nerwemuvhima anoenda kunovhima mhuka yaasingadye.
Vamugabe vari kutambisa mari yenyika vachienda kumusangano yemakungwa ivo munyika mava musina gungwa. Vari kutitambisira mari yenyika hauendi kuparenzi dei yekuchikoro kusingadzidzi mwana wako usina mwana anoenda kuchikoro.
VaAlbert Chidhakwa avo vanogara muBelgravia muno muHarare vatiwo chinonyanyo varwadza ndechekuti vamugabe vanoshandisa mazakwatira emari yenyika pazvinhu zvisina maturo panguva iyo veruzhinji vachishaya mari mumabhanga.
Tinozwa kukashamadzwa zvakanyanyisa kuti mukuru wenyika ino aingogara muchadenga achifamba. Zvinhu zvakaoma kudaiwo munyika muno kumabhenga hakuna mari, asi tinozwa kuti iye abuda anobuda zvavanozwa nguva nenguva. Mari iyo anenge aiona kumapeja iwo vanhu vasi kutambira, vanhu vari kurarama nomumakiye mumabhenga vachitsvaga kurarama. Zvinobva zvati mari hakuna ari kupokana $20 inenge iri yemasirivha, asi mumwe mukuru wenyika ine anoti purezidendi anenge achibuda paangodira achishandisa mari iyoyoyo nemari yematexpayers. Mari yacho toshandisa kuti anenge achiiona kupi imo munyika mizhinji hamuna mari.
Mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT asvorawo rwendo rwavamugabe achidai hurumende yaikoshesa raramo yeveruzhinji. Vamugabe vangadai vachirega kuenda kunzendo zhinji votumira nhume kumisangano yakadai kuitira kuti vachengetedze mari yenyika. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati kunyange hazvo misangano yeUnited Nations yakakosha, musangano wezvinoitika mumakungwa uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe nacho sezvo Zimbabwe iri nyika isiri pedyo negungwa.
Tinoziva isu kutongwa kwavamugabe havana basa nevanhu, vane basa naivo nemhuri yavo nevamwe vetikangoti ruling elite vari pedyo pedyo navo. Zviya zvokubva kuti rudhende rwavata pamupevhimendi rwakamirira kuti rwuwane $20 kubva mabhengi hazvivashayisi hope izvozvo. Munhu asi tisina mwoyo zvotaridza kuti shoma iyo mari yakabva kuda kumatobacco sales anga ariko akapera kana mazuva ano kana kuti achiri kunopera izvozvi pamatobacco sales flow muno muHarare. Ndo mari iyoyo inounganidzwa yotorwa yose iri keshi nokuti vanototakurari $US tose. Tinoziva kuti pavanotakura mari havatakuri havatombofambi nekadhi kana rinenge rinonzi credit card, vanofamba uri muso sokutaurwa waita muso iri $United vanotakura $4 million pose kwavanoenda mhiri kwamakungwa. Saka ukaona vane delegation yavanhu 50 wofunga kuti umwe noumwe anenge achipuwa pediamu yake angava mamiriyoni mangani avanenge vashandisa emapediamu. Tisingaverengi mari yokuhaya ndege nokuti ndege yavakaenda nayo indege yokuhaya ilaxari ndege yekuti kana urimo unenge uri mungu kana mufaisa hotel vari kugara mutamba rakete muye Zimbabwe ichidya nhoko dzezvironda. Vakuru ava havasina mwoyo, handizivi kuti kwegura here kunovadaro kana kuti munhu angogara zvake akaoma mwoyo.
Vaguti vati hapana chikonzero chekuti vamugabe vaende kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avo vanozivikanwa nembiri yekutenga zvinhu zvinodhura pose pavanoenda kunze kwenyika. Vagutu vati vamugabe vave munhu ave kutonga nyika ari mundege sezvo achigara vachiita nzendo dzisingapere.
Zvotishamisa kuti kuchiri kuenda kunotaura kusanite here kana kuti vakunofambavo kumbonoshopa nokunoonavo Manhattan kuNew York sezvo taona vaenda naadzimai vavo Grace Mugabe uyo anozikanwa panyaya dzokuda kufamba achiita shopping achitenga zvinodhura. Isi tongoona sokuti uyu wangova mukana wavamugabe nemudzimai wavo nema tingangotiwo mahangers on kana kuti malieutenants avo kuti vambokwira zvavo ndege vanakirwe nendege voenda kunew york voswera vachidya mari yenyika isipo shoma iyoyo vachishopa varumanhattan vodzoka vakazadza ndege yose neshopping tinoziva kuti ndege yavanohaya vanoenda nayo iluxury ndege boeing 767 iyo yakakosta mari inoita 3.5 million US dollars pavakaenda kusingapore nokumexico mazuva masva mapfuura ndokunga pari zvino yatokosta mamwe mamiriyoni angangowana maviri kana matatu vachienda nayo kunew york nokuti tose toziva kuti ezimbabwe yakaparadzwa navamugabe haisina kana ndege kana imwe zvayo inokwanisa kuti ifambe ichibuda muno muzimbabwe ichienda kune dzimwe nyika kunyanyanyanya nyika dziri kure anonziwo malong hall flights muchirungu
hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vakris mushowe kutizwa kuti musangano uyu wakakoshera chii kuzimbabwe asi mutauriri wavamugabe vageorge charamba avo vatatadza kutaura navo zvakare vakabuda mumapepanhau masvondo mashomo adarika vachiti kuswerombeya nepasi rose kunoitwa navamugabe kunoratidza kuti vane utano hwakanaka kunyange hazvo vachigara vakaenda kunorapwa kusingapore vamugabe vakaperekedzwa kumusangano wekunew york uyu nemudzimai wavo gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rashemumbengegwi pamwe negurukota rinoona nezvemvura pamwe nemamiriro ekunze amai opa muchinguri kashiri nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi